mashabasa yedrimu Rotten Row Court panga pachi apia honorable scala pavapiwa mhosva aidzvai kuti vakaita obstruct the course of justice.
Vasiziva imi sesangano matambirana sei nezvabuda mumatare izvo?
Tiri kuona kuti ZANU-PF iri kuenda mberi nekuabhuza macourts ichida kudinaya vanhu vedu their freedom. The objective and intention iri yekuti vadzivirire vanhu kufambisa nyaya yeshanduko, asi kwese kwatiri kufamba navasikala mavanza vachitaura vari mudare remagistrate court kuti tinoenda mberi nekuti ndo zvinoitika mustruggle. Vanhu vanosangana nezvinhu vatiri kusangana nazvo. Vana Mandela vakagara ma40 years vari mujere. Ndo zvinoitika, vamugave vaisunga vanhu, asi nhasi havasisipo nekuti zvinoitika. These are the trials and tribulations of our struggle. Tiri kutarisira kuti vasikara vachabhewa bheu nehaikoti patiri kudzokera mutare rehaikoti, asi tinoenda mberi nekuti tinofanira kuti nyika iwane rusununguko. Ndo kuti tiite free all political prisoners, nekuti hatigoni kuramba takamira zvinhu zvichiitika nemaitiko ari kuitika munyika.
Tingadawo kuziva kuti mava kuronga zvipi kubva iko zvino muchienda mberi pamusoro penyaya iyi.
Tichatora chinhano chekuratidzira nekuti tiri kuona kuti ZANU-PF haisida kumira kugadzira nyaya yemareforms nekuabhiza kwemutemo. Tichaenda mberi kutaura neshamwari dzedu, vadyidzani vedu muno muAfrica nemusadic. Tichaenda kuSouthern African Development Committee kusadic tichitaurirana nevakuru vesadic kuti vanzwisise nyaya dziri kuitika munyika. Tichaenda futi kuAddis Ababa Ethiopia kuti gadzise nyaya yedu neAfrican Union, nekuti tiri kuona kuti dhimondo remhirizhonga rezanu raakuda kupinda munyika yese. Muri kuziva kuti kubhohwera kwangu nana Epumo Chidziva, ZANU yada kubata vanhu vedu nekuda kushungurudza vanhu vedu. Asi vanhu kumaruwa nemumataundi vari kutaura kuti muZimbabwe maufanira kuitika shanduko, kuti tigadzire nyaya yemugwagwa, tigadzire nyaya yekuwanikwa kwemabasa, tigadzire nyaya yemishonga kuzvipatara, tigadzire kuti munhu mutema ararame zviri nani. Ndo nyaya yatakamirira, saka tinoenda mberi nestruggle yedu.